mumaguta akasiyana siyana munyika vanhu vazhinji vachikunetsika nekuwana mafuta edzimotokari izvi zviri kuita kuti vaswere vari mumutsetse kunyange hazvo mafuta aya ambowanikwa kwenguva pfupi nhasi muzvitoro zvakawanda vanhu vanga vachioneka vachitenga zvinhu zvakawanda zvikuru mafuta ekubikisa muzvitoro zvakaita seok nepick and pay mumasvingo manga muchiwanikwa mabhodhoro madiki emafuta ayo anowanzotengwa nevanhu vanenge vachishaya mumwe mugari wemumasvingo valois mbunga vanoti vatenderera zvitoro zvese vakashayiwa mabhodhoro makuru emafuta avanga vachida kutenga
so muno muguta matiri muno mumasvingo muno mafuta ratova dambudziko chairo mashops ese hamuna mafuta tatenderera tashayiwa ari kuwanikwa kublack market ende achidhura
vanofamba nedzimotokari vanotiwo petroli ichiri kunetsa uye magaraji mashoma ari kutengesa petroli iyi achida mari yekuamerica chete mumwe mutyairi vajames chava vanoti mafuta epetroli achiri kungonetsa uye vanhu vave kutoita zveshoko muhomwe kuti vamawane
shure iri kunetsa sere zvakanyanyisa zvokuti kiyu yachona kana ukange vatomirira zvefiyo jeje unotozikana kuita sekuti uchatedza utozodhiza kuti uwane fiyo iyoyo saka fiyo ende iri kunetsa chaiko sere kunyanya kupetroli
vajames wasu vatiwo vemagaraji vari kurambawo kushandisa makadhi ekumabhanga sezvo vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuamerica
hatisi kukwanisa kumwa fiyo nemaecocash ecocash vanoramba maswipe vanoti havamadi unokwanisa kutosiya fiyo chaiyo asi mari unayi muhomwe
mumaguta akaita seharare chinoi gweru bulawayo nemutare zvinhu hazvina kumirirawo zvakanaka zvichitevera kushayikwa kwemari vanhu vakawanda vanoti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vanofanira kusiya basa asi mutungamiriri wenyika varobert mugabe vanoti vamwe vavo ndo vari kukonzera kushayikwa kwezvinhu panguva iyo vavanga vari kumusangano weunited nations general assembly kunew york muamerica vamugabe vanoti vachatorera vanhu avo matanho akasimba mukati memazuva maviri ndakamirira studio 7 mumasvingo jini gandri maramba